Akauya kutanga, zvino akanzvera magwaro kuitira kuti azvienzanise uye azoone kana chaive chokwadi kana kuti kwete. Akaitora chokwadi netestamende yakare. Zvino Pauro aive mudzidzi wetestamende yakare. Vangani vanozviziva izvozvo. Akadzidziswa pasi pemumwe wavadzidzi vepamusoro-soro wezuva rake. Gamariero, mudzidzi nyanzvi. Zvino Pauro aiziva testamende yakare. Uye ndinofunga kuzunguzwa kwake kwekutanga sezvandataura mangwanani ano paakapupurira rufu waStefano. Chimwe chinhu chinofanira kunge chakabata Pauro nekuti mune zvinyorwa zvake zvese akaramba achitaura nezvazvo. Handina kukodzera nekuti ndakatambudza chechi kusvika parufu. Ndini mudikisa pakati pavo. Oh, asi Mwari vaiva neimwe pfungwa yakasiyana yazvo. Aive mumwe varume mhare vezuva iroro. Onai mutsvene Pauro, muapostora mukuru, nenguo yake yakajeka uye yakanaka, mudetembi akadaro. Oh, pachave zvechokwadi nekudanidzira patichasangana tese ikoko. Zuva guru iroro, pandinomuona achigamuchira korona yekufira kutenda, mubayiro weuyo akafira kutenda. Ndakamira paiva nechinyoreso chidiki chakare, pano kasirikare, paakanyora tsamba idzi. Zvino ndokubva vagura musoro wake, ndokukandira mukati musuweji, kuti aeredzwe musuweji. Zvino muJudha mudiki uyu ipapo akati, ndine mumuviri wangu mavanga aJesu Kristu, ndakarwa nezvikara paEfeso, asi ndakarwa kurwa kwakanaka, ndapedza rwendo, ndakachengeta kutenda. Uye kubva zvino ndakachengeterwa korona yekururama. Iyo Ishe mutongi akarurama achandipa nezuva irori. Uye kwete ini ndoga, asi vese vanoda kuonekwa kwake. Ndinozvida seizvozvo. Oh, ini ndinoda kuverengerwa neivavo. Taimboimba rwiyo. Oh, ungaverengerwawo here semumwe wedanga rake. Ungaverengerwawo here semumwe wedanga rake. Iva usina gwapa mukati. Iva wakatarisa uye wakamirira muone iwoyo wekuona. Ari kuuya zvakare. Ndinoda kuva mumwe wavo. Zvino munyori anoenderera mberi achiti, saka tinofanira kupa kuteerera zvikuru kune zvinhu zvatakanzwa kuti panguva ipi zvayo tisazvirega zvichitsvedza. Sezvatadzidzisa pane izvozvo mangwanani ano, ndima 2 inobata kana nekuti kana shoko rakanga rataurwa nevatumwa. Kuchii chatinoona vatumwa kuve? Vaprofita. Mwari vakataura munguva dzakare. Zvino unofanirwa kugadzira kwete pfungwa yedu pachedu asi Bhaibheri. Zvino chitsauko 1 chitsauko 1 ndima 1. Mwari munguva dzakare nemigove mizhinji vakataura kune madzibaba kubudikidza nevaprofita. Zvino anoenda necheapa uye otaura zvakare. Nekuti kana shoko rakanga rataurwa nevatumwa rakange rakasimba. Uye mutumwa zvinorevei? Nhume. Kana nhume yakazodzwa naMwari, uye ipapo kana takazodzwa, tiri nhume dzaMwari. Isu tiri nhume kunyika, mumiririri wedenga, tichipupura kuti tiri vafambi nevatorwa. Hatisi venyika ino, asi isu tinotsvaga guta rinouya, iro muvaki nemugadziri waro ndiMwari. Hatiunganidzi upfumi pano panyika, apo mbavha dzinopaza, uye zvipfuno, ngura zvinoparadza, nekuti pfuma yedu iri kudenga. Uko Jesu agere kuruoko rwerudyi rweumambo. Oh, chinhu chakabwinyiswa zvakadini, uye chinoshamisa kuziva izvozvo. Tariro dzedu hadzina kuvakirwa pane chimwe chakaderera, pane ropa raJesu pamwe nekururama. Kana zvose zvakapoteredza mweya wangu zvakundika, ipapo ndiye tariro yangu yese neugaro. Pana Kristu dombo rakasimba ndinomira. Dzimwe nzvimbo dzose ijecha rinonyudza, dzimwe nzvimbo dzose ijecha rinonyudza. Paya Edipero netakanyora rwiyo irworwo munguva dzekutambudzwa. Zvino kana shoko rakanga rataurwa nevatumwa rakanga rakasimba, mutumwa waMwari paakataura shoko rakamira, uye mubayiro wese wakapiwa mubayiro wakarurama. Ko isu tichapukunyuka sei zvino kana isu tikasanzwa Kristu anotaura kubva kudenga? Zvino tarirai, Kwa isu tichapuku nyuka sei, kana tisine hanga, nukupone suwa kukuru wakadai. Pafungei, ukupa kutanga, kwa katanga kutawuruwa na ashe. Kristu, akatanga basarake, chicha akaita, tinomtarisa kuti iye, aka shinini pisa, aka derera. Kuti akange asiri murume mukuru anozika mwasiri mdzidzi wechitendero. Asi aive aka shinini pisa, munyoro, akafava. Akange asiri mparidzi ane simba. Izwi rake rakanga risinganzwike mumugwagwa. Asi Johani akaenda seshumba inodzora. Aive muparidzi. Jesu akauya kwete seshumba inodzora. Asi Mwari vachishanda naye vachisimbisa shoko. Mwari vaive na Kristu. Petro akati pazuva rePentecoste. Imi varume veIsraeri nemi mugere muJudhea. Jesu weNazareta. Murume wakaratidzwa naMwari pakati penyu nezviratidzo nezvishamiso neminana izvo zvakaitwa naMwari kubudikidza naye pakati penyu mese izvo imi mose makazvipupurira. Harisai kuti akazvikomerera sei pavari. Maifanira kunge makamuziva. Jesu akati, ini vanyengei. Akati, munobuda kunze, uye motarisa kuziva, uye imi, rakatsvuka uye kwakakwidibira munoti, kuchava nemamirire kunze akaipa. Uye kana rakajeka, uye richipenya, kana zvimwe zvakadaro, munoti, kuchava nemamirire kunze akanaka. Akati, munogona kunzvera denga, asi zviratidzo zvenguva, hamugone kunzvera. Nokuti dai maindiziva, mungadai makaziva zuva rangu. Oh, zvaizo dai dzira nhasi manheru, zvokuti mweya wake unodani dzira sei kuburikidza nevaparidzi vake. Nguva yava pedyo. Tinonzvera, tinoona mabhambe atomic, tinoziva kuti ndiani achatora nzvimbo yaClark Gable, uye kuti ndiani achazoita izvo kana zvimwewo, kana kuti ndiani achava mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Tinofarira izvozvo, asi hatigone kunzvera zviratidzo zvenguva. Tave kumagumo. Chichocho, tinobatikana kwazo, mune ndechipi chitsauko chinotevera chetelevision, ko Suzi achaitei, kana zviri zita remukadziye, uye ata Godfrey ari kuenda kupi, ndeipi nyambo yaari kuzoita nguva inotevera. Isu semuKristu, tinoposhera pfungwa dzedu dzozara nematakana akadaro, apo tiri kufanira kunge tiri mumunabato, kune imwe nzvimbo, uye nekuverenga Bhaibheri, kuti tizive zviratidzo zvenguva yatiri kurarama mairi. Chinoita izvozvo nguva dzakawanda, mapurupiti ane hutera, ndizvozvo chaizvo, asingadzike zasi uye unza zvokwadi yevhangeri, tichafanira kuzvipindurira izvozvo mumazuva anouya, hatifanire kushaya hanya netsvero chinhu. Uye vanhu, sezvatiri pano paBranham Tabernacle, kuona zviratidzo, nezvishamiso uye nesimba raKristu akamuka, uye zvine kuziva kuti taizoisa nguva dzedu pane zvimwe zvinhu, uye toshaya hanya yekunzwa izwi raIshe Jesu, tingapukunyuka sei kana tichishaya hanya neruponeso rukuru rwakadai. Ndima 3, kana ndima 4, apa ndipo pataperera pandima 4 mangwanani ano.
Also bearing them witness.
Naiye mwariwo vachipupirirana navo. Oh, ini zvangu. Mwari vachipupurirana navo. Terera kushoko. Zvose nezviratidzo zvinoshamisa neminana mizhinji.
What is divers miracles? What is diver? Diver means many.
Chiminana mizhinji. Chichinonzi zhinji. Zhinji zvinoreva zvakawanda. Neminana yakawanda. Mwari vakapupurira. Oh, Mwari. Ndinovimba kuti zvichasinina mumwoyo yenyu. Tererai. Ndiri mumwe wavafundisi venyu pamwe nehama Neville pano. Ndinoda kuti zvive zvinozivikanwa. Bhaibheri rakati, kana kukasumuka mumwe pakati penyu uye wotaura zvakati nezvakati, zvinozorega kuitika. Musazvinzwa. Nekuti handina kutaura. Asi kana akataura muzita rangu, uye zvaanotaura zvikaitika, zvinozvinzwei. Amen. Nekuti ndine muprofita iyeye, kana muparidzi, chero zvaangave, kana zvaanotaura zvikaitika, zvadaro munzwei. Zvino shamwari, ngatiunzwei mweya mutsvene uchitaura pakati pedu, uchiratidza minana yakasiyana-siyana nezviratidzo nezvishamiso. Ngatisangopfuura ine pamusoro pazvo sezviitiko zvakangojairika. Ngatirangarirei kuti ndiJesu Kristu mumwe chete zuro nhasi nekusingaperi achisimbisa shoko rake. Tinofanira kuzviita. Oh, ndapota, zviitei, teererai. Regai zvimwe zvese zvinhu zvive zvepiri. Kunyange musha wako, murume wako, mukadzi wako, vana vako, chero zvachingava, chiise pechipiri. Isa Mwari pekutanga. Unoti, hama Branham, pamusoro pevana vangu, pamusoro pechero chinhu chose zvacho, isa Mwari pekutanga, ngavave vekutanga. Eria, akauya achibva mugomo rimwe zuva. Aive mutumwa, nhume yaMwari akazodzwa. Zvino akawana mukadzi chirikadzi chinhonga tsotso mbiri. Akati, enda undibikire keke, undiunzirewo mvura shoma. Zvino akati, nomweya wenyu unorarama, ndinongova nemakeke anokwanirana kana kuti furawa yegorosi yakakanywa inokwanirana kugadzira kapancake kadiki. Uye ndinongova nemafuta anokwana kuti ndipinde kuti ndizvisanganise kuitira kukanya nemafuta. Uye ndiri kunhonga zvimiti zviviri. Nzira yechinyakare yaive inzira yemaIndia yokupesanisa zvimiti uye nokuzvipisa kubva pakati uye woramba uchizvisundidzira mukati. Ndakagadzira moto yakawanda yepamusasa zvakadaro. Akati, uye ndiri kunobika kakeke kadiki ikako kuitira ini nemwanakomana wangu, mucheche wangu. Zvino tichakadya uye tofa. Pakange paine kusanaya kwemvura kwemakore matatu nemwedzi mitanhatu, pasina mvura chero kupi zvako. Profita uya asingasekerere wakare akatarisa mukadzi yekumeso akati, enda undibikire keke kutanga. Kurayira kwakadini kwekuti murume audze mudzimai chirikadzi ari kufa nenzara kuti amupe chikafu kutanga? Akati kudii? Nekuti zvanzi naJehovha, chirongo hachizombogari chisina chinhu kana chinhu chemafuta kupwa kusvikira Mwari vatumira mvura panyika. Kutanga Mwari. Akapinda ndokubika keke diki iroro ndokuuya chiri pakumuprofita. Akadzokerazve ikoko ndokunobika rimwe uye nerimwezve nerimwe nerimwe. Zvino chirongo hachida kuzombogara chisina chinhu kana chinhu kupwa kusvikira Mwari vatumira mvura panyika. Akaisa Mwari pamberi pevana vake. Akaisa Mwari pamberi pechimwe chinhu chese. Akatora umambo hwaMwari kutanga. Mwari vanofanira kuva nenzvimbo yekutanga mumwoyo mako, nzvimbo yekutanga muupenyu hwako, nzvimbo yekutanga mune zvese zvaunoita kana zvauri. Mwari vanofanira kuva vekutanga. Havadi nzvimbo yechipiri. Havakodzere nzvimbo yechipiri. Vanokodzera zvakanakisisa. Uye zvekutanga uye nezvose zvatinazvo vanozvikodzera. Ngariropafadzwe zita ravo dzvene. Naiye Mwariwo achipa uchapupu, akapupurira nezviratidzo nezvinoshamisa, minana mizhinji nezvipo zvemweya mutsvene maererano nekuda kwake pachake. Kwete zvinotaurwa nevanhu, zvakataurwa nechechi, asi zvaive zviri kuda kwaMwari. O, tinoda kutsvaga kuda kwaMwari. Kwete kufarirwa nemuvakidzani wako, kwete kufarirwa nevana vako, kwete kufarirwa nemurume wako kana mukadzi wako, asi tsvaga kuda kwaMwari. Zvino woita ikoko kutanga. Zvino zvimwe zvese, kuda kwemudzimai uye nekuda kwevana, kunotoverana nemakurimo muchaimo. Asi isa Mwari pakutanga. Tarisai zvino, nekuti haana kuisa pasi pevatumwa nyika inozouya yatinoreva nezvayo. Neimwe nzira, ngirozi huru dzinoshumira kudenga, Gabriel, Mikael, chinovava uye nemakumi ezviuru zvakapetwa, makumi ezviuru zvengirozi dzekudenga, kana makumi emazana evaprofita vakanga vari panyika, mumwe nemumwe wavo havana kumbobvira vakaisa chero mumwe wavo kuti ave nekutonga pamusoro penyika ichauya yatinotaura nezvayo. Hapana kana mumwe. Havana kumboti, Isaya uchatonga nyika. Havana kumboisa nyika pasi peutongi hwaEria. uye baba ana kuiisa kuna Gabriel kana kune chero ngirozi chero mweya unoshumira tarisai zvakataura Paulo achiri kusimudzira Kristu watinotaura nezvake asi mumwe pane imwe nzvimbo wakapupura kwazvo achiti ko munhu chinyiko zvamunomufunga kana mwanakomana wemunhu zvokuti imi maizomushanyira makamuita akaderera zvishoma kuvatumwa makamushongedza nekorona yekubwinya nekukudzwa uye makamuisa pamusoro pemabasa eruoko rwenyu zvino kana uchida kuverenga izvozvo ndimapisarema 8:4 kusvika 6 David achitaura zvino akadana David chiipano zvinozvigadzirisa ipapo chaipo kuti ndanga ndichireva chaizvo here mangwana neano pamuprofita hakati nekuti imwe yengirozi yakati pane imwe nzvimbo David nhume yamwari aive mutumwa wamwari nekuti aive nhume yamwari ngirozi yakati David akati mumapisarema makamuita akaderera zvishoma pane ngirozi dzekudenga ngirozi yakataura kuti mwari vakamuita akaderera zvishoma pane ngirozi kuti vagomuisa korona uye kuti atambudzike nekuravira rufu kuti azosimudzirwa zvakare kuti vagomuita agare nhaka yezvinhu zvese panyika zvino muna Mateo 28:18 tinoverenga izvi mushure mekunge arovererwa uye akamuka zvakare nezuva retatu akasangana nevadzidzi vake akavarayira kuti vaende munyika yose kuti vaparidze vhangeri kuchisikwa chose akati masimba ese kudenga nepanyika akapiwa maoko angu simba rese riri kudenga simba rese riri panyika rakapiwa kwandiri chaiva chii munhu namwari vaive vabatana rogosi yakanga yaitwa nyama uye yakanga yaurayiwa uye ndokumuka zvakare kuti tiruramiswe uye yakabva yazova Emanueri akazodzwa nariini nariini mwari vakashandura nzvimbo yavo yeugaro kubva pachigaro cheushe chiri munzvimbo dzeuko muchadenga kumwoyo wemwanakomana wavo Kristu Jesu kuti vagare nekutonga nekusingaperi mwari vakanga vari muna Kristu ndiye nzvimbo yekupedzesera yekuzorora yemweya mweya waigara mutabhenakeri rimwe zuva munozviziva izvozvo pasi petende zvino Soromoni akavavakira imba asi zvisinei wekumusorosoro haagari mudzimba dzakavakwa nemaoko asi makandigadzirira mutumbi umo mubhuku ramabasa chitsauko 7 paaitaura akati vose vakafanozviona vakavavakira tende Mozisi akadaro aive netende ndokuisa areka imomo nekuti mwari vaive pachigaro chetiti vakanga vasingagari ipapo zvakanaka zvino makandigadzirira mutumbi mutumbi waishe Jesu Kristu wakaitwa akaderera zvishoma pane ngirozi kuti aravire rufu uye hapana mumwe kunze kwevekumusorosoro Kristu muchinda werugare mambo wamadzimambo ishe washe musiki wenyeredzi yoga yoga iri muchadenga o mwari vakaderera zvishoma pane zvisikwa zvavo kuti vadzikinure munhu munhu asina musha wekugara asingakwanisi kuzvibatsira zvino ndokuvapa musha kudenga vakasiya kubwinya kwedenga vakasiya zita repamusorosoro rinogona kudaidzwa zvino pavaive panyika munhu akavapa zita rakadereresa raaigona kuvapa vakati akanga ari mwana weupombwe pakutanga kwacho akazvarirwa muchidyiro akaputirwa mumadhende akabviswa kuseri kwejoki remombe asina nzvimbo yekwekuenda asina imba yekuenda kwairi uye akadanwa kuti Bherizebhabhu mukuru wemadhimoni akabatwa zvisina kunaka akasvipirwa akaitwa chiseko akarambwa ndokuenda kumakoma epazasi zasi ndokuderera kune zvipeve zvakaipisisa ndizvo zvakaitwa nemunhu kwaari asi mwari vakamusimudzira kumusorosoro zvekuti anotofanira kutarisa pasi kuti aone denga munhu akamupa chigaro chepasi pasi akamupa nzvimbo yakashatisisa zita rakadereresa mwari vakamusimudzira vakamupa chigaro chepamusorosoro uye nezita repamusorosoro ndiwo mutsauko wezvakaitwa nemunhu kumwanakomana wamwari nezvakaitwa namwari kumwanakomana wamwari akaderera kuti isu tisimudzirwe. Akave isu kuti isu kuberekidza nenyasha dzake tigove iye. Akauya kune vasina musha yekugara, ndokuuya asina pekugara pachake kuti tigowana musha. Akauya kune vairwara uye akarwariswa pachake kuti tigopodzwa. Akauya kumutadzi ndokuitwa chivi pachake kuti tigoponeswa. Ndosaka akasimudzirwa. Ndosaka ari uyo waari manherano. Mwari vakamusimudzira uye masimba ese kumatenga nepanyika akapiwa kwaari. Basa rake repanyika parakapera hano panyika. Akauya panyika paakangodaro nyama tsatsi yamangwanani yakamuzivisa kuva mwanakomana wamwari. Akazunguza dhimoni rose raakasangana naro. Ngari ropafadzwe zita raIshe. Madhimoni akadedera uye akabvunda uye akakumbira kunzwirwa tsitsi muupo hwake. Hongu changamire, gehena rose raiziva kuti aive ani. Akafamba akazvininipisa. Akanga asina nzvimbo yekuisa musoro wake pausiku hwainaya mvura. Mhuka chaidzo dzaakasika, shiri dzedenga dzine matendere uye makava ane mwena, asi mwanakomana wemunhu haana nzvimbo yekuisa musoro wake wakaropafadzwa. Chokwadi aive, akave chivi, akave akaderera uye akarambwa. Asi madhimoni aiziva kuti aiva ani. Akakumbira kunzwirwa tsitsi. Akati, sei muchiva kuzotitambudza nguva yedu isati yasvika? Zvino apo vaparidzi vakanga vachimudaidza kuti Bherizebhabhu muuki, madhimoni aimudaidza kuti mwanakomana wamwari mupenyu uye achikumbira kunzwirwa tsitsi. Tingagona hedu kumbomira kweminiti chete. Umbori ani zvisinei? Basa iroro ravinaro rinorevei? Kana kuti imba iyoyo diki yatinayo inorevei? Ko moto yatinayo inorevei? Musikana mudiki ane runako, iwe kanhu kaduku kanozvinzwa, ko kamari atidzikirei kavo kavindako zvino? Imi varume vechidiki vane bvudzi rinopenya richitedzerera mapfudzi akatwasuka, uchakombama rimwe zuva kana wakombamiswa nezera. Asi Ishe ngavaropafadzwe. Iwe une mweya wakabarwa patsva, uchararama nekusingaperi peri, nekuti akava iwe kuti iwe kubudikidza nenyasha dzake ugokwanisa kuva iye uye ukugadzirira nzvimbo. Isu anofunga kuti tine hembe dzekuchinja nemagrosari mashoma mumba, timbori chiiko? Mwari vanogona kuzvitora musekondi. Mweya wako chaiwo wokufema wakabatwa muruoko rwavo. Uye ivo vari pakati pedu kupodza vanorwara, kutaura nekupupura nekufanotaura, uye nguva dzose zvakakwana, kunyange kuva nehanga zvizero kuti vadzose hove diki yakafa kuupenyu hwayo zvakare pakati pedu. Jehovha vari pakati pedu, Jehovha vari matiri, ndiri mukuru uye ane masimba. Paakafa vakafunga kuti vaive vamuwana. Akakwira mugehena. Paakabva panyika musi uya paakarovererwa, akaenda kunzvimbo dzevakarasika. Bhaibheri rakati akaenda akanoparidzira mweya yaive mutirongo isina kutendeuka mukutsungirira mumazuva aNoa. Paakafa uye mweya wake ukabuda maari, akava rogosi zvakare. Iye ndinoona akati, ndakabva kuna Mwari ndinodzokera kuna Mwari. Zvino Mwari vaiva shongwe yemoto iya yakatungamira vana murenje, uye paaiva pano panyika, uye paakafa akadzokera kuva chiedza zvakare. Pauro akamuona uye aive chiedza. Hapana kana mumwe wavo vese akamuona. Vakaona Pauro achidonha, chimwe chinhu chakamurova uye chaive chiedza. Pauro akati, ndimani kwandotambudza? Akati, Sauro, Sauro, ko unonditambudzireiko? Akati, ko ndiani? Akati, ndini Jesu waunotambudza, uye zvakakuomera kuti ukave zvinobaya. Ndokubva aenda akanonzvera chiedza ichocho. Pauro akadzokera mubhaibheri kuti aone kuti chiedza ichocho chaive chii. Zvino akanyora tsamba iyi, ndiye Jehovha mumwe chete. Chiedza chimwe chete ichocho chaive murenje nevana Israeri. Uye apo Petro paive mutirongo, aive chiedza chakapinda ndokuvhura masuo. Uye nenyasha dzake, kuitira kuti pasava neanozova nepembedzo. Aive akakanganwa nhume dzisingagoni kuverenga, uye vorangarira haisi nhume, ishoko. Adzika pasi zvakare pamwe nesu ari muchibiro cheshongwe yechiedza, uye anofamba nezvishamiso nezviratidzo zvake zvimwe chete. Hapane chisiri mubhaibheri, achigara chaizvo nebhaibheri, achizviisa pasi, achiburitsa kubwinya kwake, achiratidza simba rake. Ngariropafadzwe zita rake dzvene. Dino ziya muno fanira kufunga kuti ndinopenga. Asi oh, zororo rekusingaperi rakaropafadzwa iroro riri mumweya mangu. Kunyange madutu akazunguza, hoko yangu inobata mukati mechidzitiro. Uye kumuona pakafa kusvikira mwedzi wakahuta huta zvikuru. Zuva rakanyura pakati pemasikati.
Zvino paakaenda kunzvimbo dzevakarasika akagogodza pamusuo, zvino musuo ukavhurika.
Bhaibheri rakati akaparidzira kumweya ive muchirongo isina kutendeuka mukutsungirira mazuva anowa mushure mekunge afa pano panyika. Hama yangu, hanzvadzi yangu, paakafa basa rake repanyika raive rapera, asi akanga achiri kushanda uye achiri pabasa manheru ano. Amen. Akagogodza pamikova yevakarasika. Bhaibheri rakati akadaro, uye akapupura, ndini mbeu yemudzimai, ndini uyo akataurwa nezvake naAdhamu, ndini wacho akanzi naEnoki aizouya negumi rezviuru zvevatsvene vake. Ndini mwanakomana waMwari mupenyu, uye makatadzira zuva renyu renyasha, asi zvakaprofitwa kwamuri nevatumwa Enoki, Noa, kuti ndinofanira kuuya kuzozadzisa shoko rega rega remubhaibheri raMwari. Ndiri pano sechapupu mune ino nyika yevakarasika. Zvino akavaparidzira. Akaramba achienda achidzika mugena kusvika zasi chaiko kumikova yegehena. Ndokugogodza pamusuo, dhiabhori akavhura musuo akati, ndakuwana zvino. Akabvuta makiyi awo kubva parutivi rwake akati, iwe dhiabhori wakanyengera kwenguva yakareba, hezvino izvi imo muno mubhaibheri ndinosvika pazviri muchinguwana. Iwe wakanyengera kwenguva yakareba, asi ini ndauya kuzotora chisimba. Akabvuta makiyi wayo ndokumukava achidzokera mukati ndokuvhara musuo. Akapfuura ndokunotora Abrahama, Isaka naJakobho. Pazuva rechitatu akamuka, uye avo vainge vakarara muguva vakamuka pamwe chete naye. Oh, hareruya! Ndosaka mudetembe akati, kurarama akandida, kufa akandiponesa, kuvigwa akatakura zvinhu zvangu kure kure. Kumuka akaruramisa pachena nekusingaperi. Rimwe zuva ari kuuya, oh, zuva rakabwinyisa. Ngachiropafadzwe chisungo chinosunga mwoyo yedu nekuyanana kwechikristu. Rudo rwamwari. Paakamuka akanga asati apedza ipapo, aive nerimwe basa rekuita. Bhaibheri rakati akakwira kumusoro ndokupa zvipo kuvanhu. Paive neupo hwakarembera pamusoro penyika, hwerima, hwekusuwa, hwerufu uye nekurukutika. Minamato yaisakwanisa kuuya kumusoro nekuti yananiso yakanga isina kuitwa. Asi akapamura nemuchidzitiro ichocho, akavhura nzira. Akapamura chidzitiro cheurwere, akapamura chidzitiro chechivi, akapamura chidzitiro chekurukutika, akapamura chidzitiro chekuderera pamweya. Akapamura chidzitiro chese ndokugadzira mugwagwa mukuru wemufambi aifamba nemugwagwa mukuru wamambo. Oh, ini zvangu, paakapfuura mwedzi nengeredzi achingoramba achingoenda, vaitevera kumashure kwake kwakauya vatsvene vetestamende yakare, Abrahama, Isaka naJakobho, vakaramba vachikwira kumusoro chaiko kunosvika kumatenga edenga. Pavaive vari kure kure neguta, ndiri kuvaona vachisimudza meso avo. Abrahama akati, ndiro guta randaishuvira kuona. Oh, uya pano Isaka, uya pano Jakobho. Oh, taive vafambi nevatorwa vepanyika, asi hero guta heunoi uyo atakange takamirira. Zvino Bhaibheri rakati vakadanidzira, simukai ini masuo ekusingaperi, uye simudzwai mudenga, nekuti mambo wekubwinya ari kupinda. Zvino ngirozi kuseri kwemasuo dzakadanidzira kune ngirozi idzi kumashure kuno dzikati, ndianiko mambo wekubwinya uyu? Zvino ngirozi kunze kuno vaprofita vakati, Jehovha wehondo ane masimba muhondo. Zvino vakadzvanya mabhatani, zvino suo guru rikavhurika ndokuuya achidzika nepakati pemigwagwa mukundi akunda nevatsvene vemutestamende yakare vachifamba ari mumashure make. Akagara pasi pachigaro choushe akati, baba, hevanoyava ndevenyu? Vakati, kwira kumusoro kuno ugare pasi kusvikira ndaita vavengi vako vese chitsiko chetsoka dzako. Sezvataverenga tinozviona pano murugwaro. Zvakanaka,
teererai zvino nekuti isu tave pandima ino yechi8.
Then as he put all things into subjection under his feet.
Zvino akaisa zvinhu zvose pasi petsoka dzake nekuti akaisa zvinhu zvose pasi petsoka dzake. Haana kusiya chinhu chimwe chisiri pasi pake. Asi zvino hationi kuti zvinhu zvose zvakaiswa pasi pake. Ndirwo rufu, hationi rufu nazvino nekuti tichiri kufa, tinoona rufu.
But we see Jesus. Amen. Listen.
Asi ndima 9. Asi tinoona Jesu. Amen. Teererai. Tinoona Jesu. Wakaitwa akaderera zvishoma kuvatumwa nokuda kwekutambudzika kwerufu akashongedzwa korona yekubwinya nokukudzwa kuti iye nenyasha dzamwari aravire rufu achiitira munhu wose. Sei akaitwa akaderera paningirozi kuitira kuti aravire rufu. Aifanira kufa, aifanira kuuya kuzofa. Tarisa pano shamwari, regedza kumbofa wakakanganwa izvi. Jesu paienda achifamba achikwira chikomo, rufu rwakanga ruchirira pamusoro wake. Ngatitorei mufananidzo wedu kuJerusarema makore zvihuru zviviri zvapfuura. Zvino ungazviramba sei? Ndinonzwa ruzha ruchiuya nemumugwagwa. Chii ichocho? Kudhumira dhumira kwechimwe chinhu. Muchinjikwa wakare wakakwasharara uri kuuya uchidzika uchibuda kunze nepamusuo weDhamasiko uchiroera pamatombo emunzira. Matombo makuru iwayo emunzira achiriko. Uchirovera pamusoro wematombo makuru emunzira aya. Bamuti bamu, ndiri kuona kudeukira pasi kweropa mumugwagwa. Chii ichocho? Murume asina mhosva yaaita. Hapana kunze kwechakanaka. Vanhu vaive mapofu, vakange vasingamuzive, havana kumucherechedza. Unoti kupofumara, vaigona here kuva vaine kuona kwavo? Unogona kuramba uine kuona kwako asi uri bofu? Munozvitenda here? Bhaibheri rakadaro. Munorangarira here Erisha zasi kuDhotani? Akabuda ndokurova vanhu neupofu akati, zvino nditeverei. Vakanga vakapofumara kwaari uye vanhu vakapofumara manherano. Imwe chechi isingatendi mukupodza kwamwari yakauya kwandiri imwe nguva ndokuti, ndirove neupofu, ndirove neupofu. Kwaive kumba kwahama Raiti akati, ndirove neupofu. Akati, Pauro akarova mumwe murume neupofu imwe nguva akati, ndirove neupofu. Ndikati, shamwari, dhiabhori akatozviita kare. Wagara uri bofu, chokwadi uri. Akati, podza musikana mudiki uyu uye ndinokutenda. Ndakati, ponesa mutadzi uyo zvino ndichakutenda zviro kwazvo. Oh, akati, anofanira kutenda. Ndakati, zvimwe chetezvo pano zvinofanira kuuya kuburikidza nenyasha dzamwari dzinozvitongera. Dhiabhori mwari wenyika ino akapofomadza maziso evanhu. Vane maziso asi havaone. Bhaibheri rakadaro. Hepano paaive achikwira nemugwagwa achizvuva matsimba etsoka ane ropa munzira achikwira, nyuchi yerufu yairuma paari ichirira paari nechinguva chishoma, zvino ndichakuwana. Akanga ave kupera simba aine nyota yemvura. Ndakambopfurwa imwe nguva ndakarara kumusoro kuno mumunda, ropa richingochururuka kubva mandiri. Ndakaridza mhere ndichida mvura. Zvino shamwari yangu yakamhanya akatora kepsi yake ndokuisa zasi mumvura yakare isingayereri. Zvimbuyu zvemumvura zviri mumvura. Akadzoka, zvino ndakashama muromo wangu akasvinira iyoyo nekuti ropa rakanga richierera sechisipiti apo pandakanga ndapfurwa kuita zvidimbu zvidimbu nepfuti ndiine nyota. Saka ndinoziva zvakange zviri Ishe wangu. Mushure mekubuda ropa mangwanani ese iwayo kubva na 9 o'clock kusvika 3 o'clock manheru achirasikirwa neropa rose iroro. Ndinoona nguo yake kutanga kunge tumadzvanga tuduku duku pairi. Zvino madzvanga iwayo ese akatanga kukura zvino ndokuchibatana pamwe chete achiita ziruvara guru rimwe chete reropa richimurova pagumbo apo paaifamba. Rakanga riri ropa raEmmanuel. Oh, nyika yakanga isina kurikodzera. Asi apo achikwidza nyuchi ichiruma paari, chii chayakaita? Yakazopedzesera yamuruma. Asi hama, chero munhu anoziva kuti chipembenene kana nyuchi kana ikangoruma kamwe zvatopedza basa rekuruma. Haichakwanisa kuruma zvakare nekuti painobva inodzura rumborera rwayo. Ndicho chikonzero Mwari vakatozoitwa nyama. Vakatora rumborera rwerufu munyama yavo uye vakadzura rumborera kubva murufu. Ngariropapatwe zita rashe. Rufu runogona kuhonga nekuruma asi harugone kukuvadza. Pauro paakanzwa nyuchi iyoyo ichirira paari, rufu rwaiuya ipapo chaipo. Akati, o rufu, rumborera rwako rwuripi? Aigona kunongedzera kuKarivhari kwarakasiyiwa munyama yaEmmanueri. Kukunda kwako kuripi? Asi tinotenda Mwari vanotipa kukunda kubudikidza naIshe wedu Jesu Kristu. Hongu, hationi zvinhu zvese, asi tinoona Jesu wakaitwa akaderera zvishoma kuvatumwa nokuda kwekutambudzika kwerufu nekuti zvakafanira iye wakaitirwa zvinhu zvose zvose kuti kuburikidza naye tine zvinhu zvose pakutanga vanakomana vazhinji uye akaitwa mutungamiriri mukuru wekuponeswa kwedu kubudikidza nekutambudzika nzira chete haigona kuva mutungamiriri weruponeso rwedu aifanira kutambudzika teererai kune mazwi aya akanaka pano zvino zvinoteererai nekuti uyo unochenesa naivo vakacheneswa vose vari mumwe o hamusi kuona here muzambiringa uye nedavi ipapo vose mumwe nemhaka iyi haane nyadzi kudaidzwa kuti hama maona sei teererai ndima inotevera achiti ndichataura zita renyu kune hama dzangu ndichakuimbirai rumbidzo pakati pekereke uyezve ndichaisa rwimbo rwangu maari uyezve tarira ini navana avo vamakandipa naizvozvo vana zvavari vagoverani venyama neropa naiyewo pachake zvimwe chetezvo akagoverana navo zvimwe chete izvozvo kuti kubudikidza nokufa iye aparadze uyo une simba rorufu anova dhiabhori uye agosunungura avo kubudikidza nekuda kwekubudikidza nokuda kwerufu vaigara vakachengetwa pasi peuranda munhu akagara achitya rufu kristu akave chivi akaitwa wakaderera kuti atore rufu paari uye haanyari kudanwa kuti hama yedu nokuti akaedzwa sekumwedzwawo kwatinoitwa uye anogona kugadzira kuva mhando chaiyo yemurevereri nekuti akamisidzana nemhando imwe chete yemuedzo iwoyo waunomisidzana nawo uye akatora nzvimbo yako achiziva kuti waisagona kuitora pachako saka hauoni here hama hanzvadzi chinhu chacho chese inyasha zvose hazvo inyasha hazvisizvo zvaunoita zvisinei ndeizvo zvaakatofanira kuitira kare zvino haugoni kuita chimwe chinhu kuti ukodzere ruponeso rwako ruponeso rwako chipo kristu akava chivi kuti iwe uye wakarurama uye ndiye mhando yakakodzera yemutungamiriri mukuru weruponeso rwedu nekuti akatambura sekungotamburawo kwatakaita akaedzwa sekumwedzwawo kwatinoitwa uye haanyari kudaidzwa kuti hama yedu nekuti anoziva zvatinopfuurana nazvo o zita rake ngariropafadzwa nekuti zviro kwazvo haana kuzvitorera chimiro chevatumwa asi akazvitorera mbeu yaabrahama o ini zvangu haana kuita ngirozi akava mbeu yaabrahama uye isu takafa muna kristu tinotora mbeu yaabrahama uye tiri vadyi venhaka maererano nevimbiso maona haana kumbotora chimiro chengirozi haana kumbohwa ngirozi akava munhu akava mbeu yaabrahama uye akatora rumborera rwerufu munyama yake pachake kuti atiyananise zvakare kuna mwari uye zvino agere ipapo semurevereri ini zvangu ko tingazviramba sei shamwari
In all things it behooved him to be made like unto his brethren that he might be a
tererai naizvozvo pazvinhu zvose zvakamufanira kuti aitwe akafanana nehama dzake kuti ave muprisita mukuru ane ngoni wakatendeka pazvinhu zvamwari kuti aite yananiso chivi chavanhu kuti agova muyananisi munoona paive neruvengo pakati pamwari nemunhu uye hapana munhu vakatumira vatumwa vaprofita vakange vasingakwanisi kutora nzvimbo yako nekuti vaitofanira kuzvinamatirawo pachavo vakange vasingakwanisi kutora nzvimbo yacho ndokubva vatumira murayiro murayiro waive mupurisa akatisa mujeri vaisakwanisa kutibuditsa vakatumira murayiro vakatuma vaprofita vakatuma vakarurama nezvose ndokutadza kuita yananisa asi vakaburuka ndokuva mumwe wedu o ini zvangu ndinoshuva dai tanga tiine nguva yakawanda zvino ndinoda kukutorai kumurayiro uya werudzikinuro asi hatina asi kwechinguvana bedzi mufananidzo wakanaka uri muna Rute naNaomi Kana mkaona ipapo, kuyananiswa kuti murimi, murume aifana kudzikinura nhaka yakarasika uye yemufi, aifana kuva hama yepedyo kumunhu akarasikirwa nenhaka. Ndicho chikonzero Boaz aifanira kuve akanga ari hama yepedyo yaNaomi kuti agone kuwana Rute, uyezve aifanira kuve akakodzera, aifanira kukwanisa kuzviita kudzikinura zvakarasika. Zvino Boaz pasuo akapa uchapupu paruzhinji nekubvisa shangu yake kuti akanga adzikinura Naomi nezvose zvaakanga ainazvo, uye aifanira kuva hama yepedyo. Uye ndicho chikonzero chokristu Mwari vakatozova hama yedu yepedyo kwatiri, uye vakadzika pasi uye vakange vari munhu. Zvino vakatambura muniedzo uye vakasekwa, vakaitwa jee nekutambudzwa nekufuratirwa nekudanwa kuti Beelzebub nekusekwa, uye vakachambura nerufu pasi pemutongo werufu. Maona, vaifanira kuva hama yepedyo kwatiri, vaifanira kupomerwa zvenhema nekuti unopomerwa zvenhema, vaifanira kutakura urwere nokuti unorwara, vaifanira kutakura zvii nekuti zvaive zvii zvako. Zvino vaifanira kuva hama yepedyo. Nzira chete yavaikwanisa kuti dzikinura nayo yaive kuva hama yepedyo kwatiri, uye nzira yavakava hama yepedyo kwaive kutora chimiro chenyama ine zvii uye ndokuva mumwe wedu. Uye mune izvozvo vakabhadhara mutengo uye vakatidzikinura zvakare tichidzokera mukuyanana naBaba. O, muponesi wakadii! Mashoko aisakwanisa kuzvitsanangura. Nokuti zvaakatambudzika iye amen ari pasi nekugona kubatikana neavanedzwa, kubatikana zvinoreva kuti kunzwira. Ndicho chikonzero akava izvi kuti agone kukudzwirai imi muri munova nenguva dzenyu dzakanaka nedzakaipa, nezvako zvidiki zvaunopindana nazvo nezvaunobuda mazviri, uye miedzo yako inosvika pakukura zvekuti hauchaikwanisi. Anoziva kuti anokunzwira sei. Agere ipapo kuti areverere, agere ipapo kuti akude, uye kunyange ukatsauka haazokusiya, acharamba achikutevera uye achigogodza pamwoyo wako. Hakuna munhu akadzokera kumashure muchivakwa asi anoziva kuti Mwari vanogogodza pamwoyo wake mazuva ese, uye vachazviita chero bedzi iwe uri munhu wenyama pano pasi, nekuti vakakuda, vakakudzikinura. Vadetembi vakaedza, vanyori vari kuedza, munhu ari kuedza kutsanangura iro dingindira rerudo, uye harugoni kuwanikwa mukutaura kwevanhu. Mumwe akati, rudo rwaMwari rwakapfuma uye rwakachena sei, harwuyereke uye rwakasimba sei, ruchagara nekusingaperi rwiyo rwevatsvene nengirozi. Dai neingi tazadza nyanza uye matenga akagadzirwa riri bepa rekunyorera, chimuti chese panyika chiri chinyoreso uye munhu wese pabasa ari munyori, kunyora rudo rwaMwari wekumusoro paiomesa nyanza ichipwa, kana bepa racho haraigona kutakura zvese, kunyangwe rakatambanudzwa kubva kune rimwe denga kuenda kune rimwe denga. Haumbofi wakanzwisisa, hakuna nzira yekuti tinzwisise kuti chii kuzvipira kukuru kwaakaita. Akauya pasi ndokuti yananisa zvakare kuna Mwari. Zvino akadzokera kati, zvino handisi kuzokusiyai musina munyaradzi, ndichauya zvakare ndowanemi kunyangwe mamuri kusvika kumagume enyika. Zvino hepano patiri nhasuno tiri kurarama munguva yekupedzesera naJesu mumwe chete, zvinhu zvimwe chete, zviratidzo zvimwe chete, zvishamiso zvimwe chete, ruponeso rumwe chete, mweya mumwe chete uchiita zvinhu zvimwe chete, vhangeri rimwe chete, shoko rimwe chete, zviratidzo zvimwe chete, kuratidzwa kumwe chete, zvese. Zvino tinofanira kuti tisashaya hanya neruponeso rukuru urwu, nekuti tose tichazofanirwa kupindurira rimwe zuva nezvatinoita nemwanakomana waMwari. Ari paruoko rwako manheru ano, mutadzi, iwe wakadzokera kumashure, uchaitei naye? Unoti, saka ndichazvisendeka parutivi. Asi rangarira, usadaro, hakuna nzira zvachose kana uri mutadzi yokuti ungagona kubva muchivakwa chino uye uri zvimwe chete, haugoni kuzviita. Pirato mumwe usiku akaedza kuzviita, akadanira mvura ndokugeza maoko ake, akati, handina kana nechekuita nazvo, ndakangofanana sendisina kumbozviona, handina kumbonzwa evhangeri, handidi kuva nechekuita nayo. Aigona kuigeza kubva maoko ake here? Akanga asingagoni. Pakupedzesera, munoziva zvakaitika kuna Pirato. Akarasikirwa nenjere dzake, uye kumusoro uko kuSwitzerland kwatakanga tiri gore rapera tichiparidza evhangeri. Zvino pane imwe ngano yakare yakataura kuti pane dziva remvura riri ikoko, uko vanhu vanouya kubva kumativi ese enyika kuzoona gore rega rega panguva yekurovererwa. Pirato akazvikandira munhu wokufa achizviuraya akasvetukura mvura iyi ndokuzvinyudza uye gore rega rega pazuva rimwe chetero mvura yebruu inofashaira kubva mudziva iroro kuratidza kuti mwari vakaramba mvura mvura haigone kusuka ropa rajesu kubva mumaoko ako kana pamweya wako pane nzira imwe chete yekuzviita ndiko kurigamuchira seruregerero rwako pachako uye woyananiswa kuna mwari ngatinamatei baba vekudenga tinokutendai manherano nokuda kweshoko nekuti kutenda kunouya nekunzwa uye kunzwa neshoko tinokutendai nokuda kwajesu uye apo tiri kuona zuva guru iri ratiri kurarama mariri kuti zviratidzo nezvishamiso kuti tinorega sei zvinhu izvi zvichitsedza mwari zarurai meso yevanhu vari mutabhenakeri ino manhera ano kuti vakwanise kuona uye vanzwisise kuti tiri mumaawa ekupedzisira nguva iri kumhanya hatisisina nguva yakareba kuti tive pano uye tichafanira kuona jesu uye tichazofanira kuonekwa sevatengesi nekuti hapana pembedzo mangwanani ano pamapa chiratidzo chikuru chiya chine simba chemurume uya achiuya kuno achibva kure munyika iri mhiri uye ndokumuona zvisina kana nemumvuri wekukadzira achisimuka kubva pawiricheya iya achigamuchira kuona kwake
makumbo ake abva asimba ndokudzika nemuchivakwa achifara uye achirumbidza mwari zvinoratidza kuti mwari vachiri kugona nematombo aya kumutsa vana kuna abrahama kuona zviratidzo sekutaura kwakaita jesu handina chandinoita kusvikira baba vandiratidza hapana chandinogona kuita
bofu rakamuteera uye rikati chinzwireyo ngoni akati akabata meso avo ndokuti zvichienderana nekutenda kwako ngazvive kwauri zvino ishe tinoona jesu hationi zvinhu zvese tinoona tichiri kutora vatsvene vedu kuguva uye nekufamba nepamusoro peguva rimwe nemumwe asi tinoona jesu uyo akaita vimbiso tinomuona anesu kwete jesu ari muguva kwete jesu makore zviuru zviviri zvapfuura asi jesu manheru ano anesu tinomuona achiratidzwa musimba rake rose nezviratidzo nezvishamiso mwari ngatisamboshayira hanya ruponeso rukururu asi dai tarwumbundira nekurwugamuchira uye tova neruremekedzo uye torarama narwo kusvikira zuva iro jesu raachauya kuzotitora kuenda kumusha zviite ishe tinozvikumbira muzita rake uye takakotamisa misoro yedu hameno kana paine munhu ari muchivakwa manheru ano pasi peupo hwamwari hwemweya mutsveni angati hama branham ndagutsikana kuti ndiri kukanganisa ndagutsikana kuti ndiri kukanganisa mwari vandizarurira zvivi zvangu uye ndinoziva kuti ndiri kukanganisa ndichasimudza ruoko rwangu kwavari ndinokumbira kunzwirwa tsitsi manheru ano mwari ivaiwo netsitsi kwandiri ndiri kukanganisa ungazviitewo here takamirira kwechinguvana kana paine munhu pano anoda pane rubhabhatidzo ruchaitika muchinguvana uye kana uri mutadzi ndaizotendeuka
ungarambe sei rudo rusingaenzaniswi rweuyo akafa mwari mutsvene vekudenga vakave munhu azere nechivi kwete nekuti vakatadza asi nekuti vaive nezvivi zvako uye vakazvitakura ipapo kukarivhari zvino haugamuchire here kuregererwa ikoko haungazviite manheru ano here
takakotamisa musoro yedu mumwe munhu itsi ndirangarirewo hama branham ndinosimudza maoko angu kuna kristu ndoti ndinzwirewo tsitsi ini ndakakanganisa uye ndinoda kuyananiswa kuna mwari ungasimudza ruoko rwako here zvakanaka kana munhu wese ari mukristu saka ngatinamatei baba tinokutendai manheru ano kuti vanhu vese vari munhu makristu kuti vapupurira zvimwe chete nekuramba wakanyarara kuti zvivi zvavo zvese zviri pasi peropa uye ndinotenda zvikuru nokuda kwaizvozvo varopafadze ishe ndinofara kwazvo kuti vawana yananiso kuburikidza nekupiriswa kweropa nekunzwa shoko kusukwa nemvura neshoko rinotichenesa rinotisvitsa kunzvimbo huru kwazvo uko mutadzi nerima rake rakaipa anocheneswa sechando madzvanga matsvuku echivi akasukwa uye isu tava zvisikwa zvitsva muna kristu tinozvitenda kwazvo imi nekuda kweizvi zvino shumiro yerubhabhatidzo inouya ndinonzwisisa kuti mudzimai wechidiki uyu manheru ano ari kufanira kubhabhatidzwa zasikuno muzita rashe wake baba vekudenga tinonamata kuti mugoropafadza mudzimai wechidiki uyu mufungo wangu unodzokera kumazuva mashoma apfuura ndichikwidza muhenryville nekuona musikana mudiki iyeye akanaka achifamba-famba pano mumugwagwa uye manheru ano ndiamai mudzimai akakugamuchira imi semuponesi wake omene upenyu hwaive hwakaomera mwana wacho ishe mwari asi denga chokwadi nderake uye tinokutendai nokuda kwaizvozvo tinonamata mwari kuti muropafadze mudzimai wechidiki zvino
uye paanouya kuzobhabhatidzwa nemvura dai mamuzadza nemweya mutsvene wamwari zviite ishe dai mweya wake wangofara zvakanyanya mumatenga zviitirei kubwinya kwenyu tinozvikumbira muzita rajesu amen.
Ndinoda kuverenga kubva muna Mabasa, chitsauko 2. Petro achitaura nezuva rePentecost, rubhabhatidzo rwekutanga rwakamboitwa muchechi yechiKristu. Petro achitsiura vaFarisee nevanhu mapofu nekusacherechedza mwanakomana waMwari. Achitaura nezvekuti Mwari vakamumutsa sei nekuratidza mabasa ake muzviratidzo nezvishamiso zvikuru. Teererai kune izvi achitaura. Ainge achisimudzira Jesu. Mweya wega wega wemukristu unosimudzira Jesu, kwete bedzi nemiromo yako, asi neupenyu hwako. Miromo yako inogona kutaura chimwe chinhu, upenyu hwako hweitawo chimwe. Kana ukaita izvozvo, unoziva kuti chii? Unyengeri. Uye ndingasva hangu ndatarisana nedenga semunhu asingatendi pane munyengeri. Ndingatora mukana wangu zviri nani ndinotenda kudenga semunhu asingatendi pane kuva munyengeri. Ini zviro kwazvo, kana uchipupurira Jesu uye woti ndiye muponesi, iwe chirarama saizvozvo, nekuti vanhu vari kuzozvitarisira kubva kwauri. Ndizvozvo, rarama sezvinofanira kuva mukristu. Tapfuura nemo mangwana nano. Zvino, Ishe vachitendera mangwana manheru kana chitatu manheru, tiri kutora chitsauko 3 ichi chinova chitsauko chinoshamisa. Uye zvino, ivai nechokwadi chekuedza kuuya chitatu manheru, vangani vari kunakidzwa nebhuku iri rekudzidzisa kweSunday School? Oh, maita basa kwazvo. Zvakanaka. Zvino, ndinoda kuverenga zvino kubva muna Mabasa, chitsauko 2 kutangira pandima 32. Uyu Jesu wakamutswa naMwari, uyo isu tiri zvapupu zvake. Vaizviziva. Zvino, wakati asimudzirwa kuruoko rwerudyi rwaMwari uye apiwa naBaba chipikirwa chomweya mutsvene, akadurura izvi, izvo imi zvamunoona nezvamunonzwa. Zvino muteererei achitaura pamusoro paDhavhidhi imwe yengirozi. Nekuti Dhavhidhi haana kukwira kudenga, asi akati amene, Ishe wakati kuna She wangu, gara kurudyi rwangu kusvikira ndichiita vavengi vako vave chitsiko chetsoka dzako. Dhavhidhi akatadza kukwira. Akanga ari pasi peropa rakadeurwa rematsiru nembudzi nemakwai, asi zvino aigona kumuka. Aive pasi peropa raIshe Jesu, nekuti vanongopindurira kuropa iroro paraizouya musimba. Kana ropa raKristu rauya musimba, vese avo vainge vafira mune zvakanaka vakamuka. Ndizvozvo ndokukwira mukubwinya. Zvino teererai. Zvino imba yose yavaIsraeri ngaizive, teererai kune izvi, kuti Mwari vakaita uyu Jesu mumwe chete wamakaroverera pamuchinjikwa, zvose Ishe naKristu. Zvakadini izvo? Ndiye here munhu wechitatu weutatu, kana kuti ndiye here utatu hwese? Ndiye uzaro hwese hweumwari mumutumbi. Hakuna chinhu chinonzi vanaMwari vatatu: Mwari Baba, Mwari Mwanakomana naMwari Mweya Mutsvene. Hazvitorimo murugwaro, hakuna. Hapana pazviri, hapana patakarayirwa kuti tibhabhatidze muzita raBaba uye muzita reMwanakomana uye nemuzita reMweya Mutsvene. Hakuna zvachose mumagwaro. Chitendwa chechikatorike uye hachisi chechechi yechiprotestanti. Ndichakumbira chero munhu kuti andiratidze rugwaro rumwe chete apo chero munhu akambobhabhatidzwa neimwe nzira kunze kwemuzita raIshe Jesu Kristu. Uya undiratidze, uye ndichaisa chikwangwani kumusana kwangu, munyengeri nemuprofita wenhema, mudzidzisi wenhema, uye ndofamba nemumigwagwa. Hakuna chinhu chakadaro. Hakuna munhu akambobhabhatidzwa nenzira iyoyo, chitendwa chechikatorike uye kwete dzidzisi yechiprotestanti. Mateo 28:19 unoti Jesu akati, naizvozvo endai munyika yose mudzidzise marudzi ese, muvabhabhatidze muzita raBaba, Mwanakomana neMweya Mutsvene. Ndizvozvo chaizvo, asi kwete muzita raBaba, zita reMwanakomana, zita reMweya Mutsvene. Zita raBaba, zita kwete mazita raBaba. Baba harisi zita. Vangani vanozviziva izvozvo? Pana vana baba vangani pano? Simudzai maoko enyu. Pane vanakomana vangani vari pano? Simudzari woko rwako. Vanhu vangani vari pano? Simudzai maoko enyu. Zvakanaka. Zvino zita rako ndiani? Kwete Baba, Mwanakomana kana munhu? Mumwe mudzimai akati kwandiri imwe nguva, uyo anyatsotenda muna vanaMwari vatatu, akati, hama Branham, asi Mweya Mutsvene izita? Ndakati, Mweya Mutsvene harisi zita. Mweya Mutsvene ndizvo zvauri, iwo Mweya Mutsvene, kwete zita. Ndizvo zvauri, ini ndiri munhu, asi zita rangu harisi munhu. Zita rangu rinonzi William Branham. Saka kana akati, naizvozvo endai mudzidzise marudzi ese, muvabhabhatidze muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Zvino Petro kwapera mazuva 10 akati, tendeukai. Zvino pano teererai pane izvi. Zvino vakati vachinzwa izvozvo, vakabayiwa pamwoyo, vakati kuna Petro nevamwe vaapostora, varume hama, Toiteiko, zvino Petro akati kwavari, tenda ukai mumwe nomumwe wenyu, uye abhabhatidzwe muzita raIshe Jesu Kristu, kuti mukanganwirwe zvivi zvenyu, uye imi muchagamuchira chipo chomweya mutsvene. Zvino Petro akaita here zvaakaudzwa naJesu kuti asaite? Akanga asina kuvhiringika, isu ndisu takavhiringika. Pana mabasa 2:38, maJudha vakabhabhatidzwa muzita raIshe Jesu Kristu nekunyudzwa. Muna mabasa chitsauko 8, tinoona kuti Firipi akaenda zasi kunoparidza kuvaSamaria, uye akavabhabhatidza muzita raIshe Jesu Kristu vaSamaria. Muna mabasa 10:49, Petro akarayira vemarudzi kuti vabhabhatidzwe muzita raIshe Jesu Kristu. Pauro mabasa 10:5, akapfuura nemumhenderekedzo dzekumusoro dzeEfeso, akawana vadzidzi, vaive vadzidzi vechibhabhatisti, vaive vese zvavo mabhabhatisti, vakatendeuka pasi pemuparidzo wechibhabhatisti ane zita rekuti munoona Aporo, uye aive muparidzo wechibhabhatisti, uye airatidza nebhaibheri kuti Jesu aive Kristu. Pauro akati, makagamuchira Mweya Mutsvene here kubva pamakatenda? Vakati, hatizive kuti kune chinonzi Mweya Mutsvene. Akati, saka makabhabhatidzwa sei? Vakati, takabhabhatidzwa nemurume mumwe chete akabhabhatidza Jesu mugomba remvura kunze uko. Izvo zvakanaka zvakadaro. Pauro akati, hazvichashande zvino, munofanira kubhabhatidzwa zvakare. Zvino Pauro akavarayira kuti vabhabhatidzwe zvakare muzita raIshe Jesu Kristu. Akaisa maoko ake pamusoro pavo, zvino Mweya Mutsvene wakauya pamusoro pavo. Ndizvozvo, hongu changamiri. Kuchave nechiedza munguva yemanheru, nzira yemukubwinya uchaiwana zvechokwadi. Nemunzira yemumvura ndicho chiedza nhasi, wakavigwa muzita raJesu rinokosha. Vaduku nevakuru, tendeukai zvivi zvenyu zvose. Mweya Mutsvene zvirokwazvo uchapinda mukati. Chiedza chamanheru chauya. Ichokwadi chekuti Mwari naKristu mumwe. Ndizvo zvakataurwa neBhaibheri. Ndizvozvo, ndiyo nguva yacho, ingwe yatinofanira kutendeuka. Taurai, daidziyai kana magadzirira mudziva, uye ticha magadziro zvakanaka kudhonza maketeni. Zvino, Ishe akuropafadzei zvino, apo hama ichishumira rubhabhatidzo, mese munoona pano here?